kusvika kuEthiopia zvakafanana nezvatakaona kuLesotho, uko kwatakaona vatungamiri vemauto vairi vachiurawa nemasoja avanotungamira. KuEthiopia President Abiy varipo, vanyowani vakapinda, vari kuzama kugadziridza zviri kunetsana nemaanonzi marudzi akasiyana siyana ari muEthiopia. So pavari kugadziridza ipapa, manetsanirana ari kuita marudzi akasiyana siyana ndiwo ari kuda kurwa pachawo, iwo achidawo kurwisa hurumende inonzi Federal Government of Ethiopia. Ndo patakaona mutungamiri weimwe province, maprovince avanoita akafanana nesanga yekusouth Africa, yekuti anenge ane prime minister wawo iko kupurezidenti weprovince iyoyo nezvakadaro, mumwe ndokuurawa ari meeting naani komanda, mumwe ndokuzourayiwa kucapital city ya Addis Ababa paanga ari pamba pake achitandara nemumwe major general ari retired.
Ko izvi zvinorevei?
Izvi zvinorakidza kuti mamiriro ezvinhu muEthiopia iye zvino ari kutaridza kuti marudzi akasiyana siyana achiri kukweshana nekupikidzana nezviri kuitwa naprezidenti mutsva akapinda, uyo President Abiy.